musangano waitwa nhasi wafamba zvakanaka. Tazokwanisa kutenderana nehurumende kuti ienderere mberi nokubhadhara 41% yetotal package danga ichitwa pane vashandi. Kana tichiti total package tiri kutaura basic salary, transport allowance, housing allowance, special civil service allowance, neimwe yatinoti representation allowance yavamwe vanenge vari pamatrades epamusoro kuti vanenge vachisupervise vanhu. Saka tati vanokwanisa kubhadhara havo with effect from musi wa1 November. Then tazotenderanawo kuti vachabhadhara bonus kutanga mwedzi uyo uno waNovhemba, vachabhadhara vamwe, muna Dhisemba vozobhadhara vamwe. Saka ndo mataurirano ataita, asi tazotauriranawo kuti pachikumbiro chedu chatakagara taita kuhurumende chekuti mari dzedu dzatinokora dzinofanira kudzitarise mari yataikora muna October 2018 pasati paita manyongori akazoitika munyaya dzezvemari.
Teereri vangada kuziva kuti mutsauko wamazounyanyoona wakakosha ndeupi, tichiona kuti mairamba zvikamu 40 kubva muzana 40% yakamhenge ichiiswa nehurumende.
41% iyi yatiri kutaura iri pamusoro pe40% yatakamboramba. Saka iko zvino mushato wepasi pasi wemuhurumende unenge awakuwanawo mari inogona kusvika kuma14,500 zvichikwira zvakadaro kusvika kuma22. Kureva kuti iko zvinezvi chero takatarira mumari yekuamerica yemaus dollar, tinoona kuti mari yacho inenge yati kukumukewo kudarika yatakambenge tambokonana nezvayo.
Takanzwa hurumende ichitaura pamusoro pevarayiridzi vari kuramwa mabasa kuti havasi kuzowana mihoro yavo nemabhonasi. Imwe nyaya yematauro here uye yagadziriswa here?
Hatina zvedu kuzonyanya kuitaura zvakasimba-simba, asi taipinza mudare tikati aiwa vanhu vanga vasingakwanisi kuuya kumabasa, not kuti vanga vachiramwa mabasa. Kuramwa mabasa nokukodewa kuuya kubasa zvakasiyana, nokuti mari yavanga vachiwana yanga isingakwanisi kuti vauye kubasa.
Munoona here nhengo dzenyu dzese dzichizotambira mari kana kutambira danho ramaita irori?
Isu kutaura kwatakaita hatina kungoenda kunoita zvomusoro wedu. Seapex Council takaita musangano, vanhu vakatiudza zvavanoda kuti zviitike, asi zvinosiyana nokuti kune maticha mamwewo asiri muapex Council vanogona kuzviona neimwe nzira yatisiri kuona nayo isu.